Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti pakudoma dare remakurukota ndipo pachaonekwa kuti vamunangagwa havasi kungoreva nepasipo.
Chokutanga ndechekuti panofanira paine kuwirirana kuti tiri kuenda kupi. Sekuona kwamaita kubva mukuvhota kwataita uku zvavatidza kuti Zimbabwe yakapfunzika chaizvo, ihari yakapfunzika. Saka mapisi acho angeri kwese kwese. We are a broken country. Saka naizvozvo zvinotoda kutanga kupisa mamboita kana chimwe chinhu kuumbiridza nyika yacho kuti inge ine vanhu vari pamwe chete vanoona zvimwe chete.
Mashoko aya atsinhirwawo neimwe nyanzvi yemunyaya dzezvematongerwo enyika vaMax Osaungweme.
Zvaakudiwa apa ndezvekuti munangagwa achiende kune shamwari dzake maall veterans nemadhara mamwe ari anga ari muhurumende kuti aiwa hatisarambi kuchiita zvataiita kare. Ngatichinjewo makurukuta atinofanira kuita, toita makurukuta 16 anenge ainewo vanhu wekuopposition mapatatu anopikisa newamwewo wanyowani mwamwe wekunze vari kurwa navanhu vekuzimbabwe vari kurwa namabhengi nechii kuti vakwanise kuunganidza upfumi. Sezvakaita finance handioni paine chinobuda vakapa finance ministry inova yakakosha kuna aidha vana mupopo kana vana chinamata. Vanofanira kuzorodzwa kuenda kunoshandira pati yavo wafanira kuunza mamwe mazita akaita fanika ana Mthuli Ncube.
Muteedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKaliso Jokonya vanoti semaonero avo dare remakurukota rinofanira kuve riine vanhu vashoma shoma.
Zvikuru zvonetsa ndezvekuti mutemo wenyika kana kuti weparamendi ndopa wakangoti siyane nepfungwa dzangu. Ene zvainzi makurukota ehurumende anofanirwa kutsvagwa kubva kuvanhu vanogona mabasa, vakadzidzira mabasa, uyezve vamashanda mabasa akadaro nokumwe. Ndo zvandaifara nazvo.
Muteedzeri wemutungamiri webato reMDCT inotungamirwa naMuzvare Tokozani Kupe vaObert Gutu vanoti kuti zvinhu zvifambe panoda kuitwa mushandira pamwe.
Ini sokuona kwandinoita Blessing inyaya kuti chose maZimbabwe ngationei kuti nyika iyi ndeyedu tose. Hazvimbozofa zvakaitika kuti tose tingava nemuono wakafanana. Ngatizive isu kuti Zimbabwe ndeimwe chete, tingava kuMDC, kuZanu, kundu, kupi, kundonga, kupati ipi zvayo. Asi ndosakaisama tiri kuti ngatiti nyika yedu toiisa pamberi.
Imwe nyaya iri kutemesa hurumende musoro inyaya yezvirango. VaJokonya vanoti zvirango zvichakanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi. Asi vamwe vanoti hurumende yakazvisikira moto muziso nenyaya yemauto aya ari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu mudhorobha mukutanga kwemwedzi. Vamunangagwa vanoti vari kuferefeta nyaya iyi. Asi vanorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vanoti totenda maruva tadyira chakata.
Zvakakosha zvachose kuti hurumende yavamunangagwa iongorore nekukasika nyaya dzemhirizhonga nekupfurwokaitwa vanhu musi wa 1 August nemasoja. Zvinobatsira kuti zvipe chiremerera kumashoko avo nekuti iko zvino vanhu vanoziva kuti mashoko avo akarerekera mune zvakanaka asi chasara kuona nemabasa.
Imwe nyaya yanetsa inyaya yehuori. Father Frederick Chiromba veAnti-Corruption Trust of Southern Africa vanoti vamunangagwa vakataura mashoko akanaka asi panoda kuzadziswa nechirevo.
Nokuti sokutaura kwakamboita ivo president munguva yapfuura vaiti vanhu vacho vanovaziva vangave vakaburisa mari kunze kwenyika kana vane tsika idzodzo dzeuori. Saka chikave chinhu chinobatsira kuti kana vasiri kudzoreka vanhu ivavo vava vanotongeswa. Saka tikaona zvaakufamba saizvozvo kuti chokwadi avo vane uori vakuiswa pamatare vachitongeswa nyange nekutosungwa ikoko zvingabatsire kunyatsoona kuti zvinhu zvaakuitika.
Zimbabwe yave nemakore akawanda ichitsika matama enzira munyaya dzezveupfumi, vamwe vachiti inyaya yekutonga nedemo, vamwe vachiti zvirango. Kuti rwendo runo pane chinobuda, aiwa regai vanasoro jena varere muhapwa dzemakomo vati havo zviuya zviri mberi. Ndakamirira Studio 7 Washington DC, ndini Blessing Zulu.